manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 13/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zesa yoyambira kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino nevachangosarudzwa kutungamira nyika iyi vaDonald Trump. Kusagadzikana kwezvinhu muMozambique kukanganisa nyaya dzekutengeserana mudunhu reSADC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zesa iri kuyambira kuti magetsi achatanga kudzimwa zvakare zvakanyanya sezvo gwenya remarasha rekuwange risiri kushanda zvakanaka. Mumashoko kuvatori venhau kambani iyi inotiwo gwenya rinoshandisa simba remvura rekukariba ragara ragwadama nekushaya mvura. Vamwe vakawanda vataura nestudio 7 vati magetsi ave kutodzimwa kwemazuva maviri. Mukuru wezesa vaSidney Gata vaudza Studio 7 kuti iite zvekutumira mibvunzo. Asi tanga tisati taita izvi pataenda pamepo. Mukuzeya nezvematambudziko anokonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Tambudziko rinobuda nekushaya kwemagetsi ndezvekuti makambani mazhinji anenge akumanikidzwa kushandisa ma-generators. Ongoro itakaita inoratidza kuti mutengo wekwati ye-generator tiitasa per kilowatt hour inenge yausvika 33 cents per kilowatt hour in US dollars, right? Zvichireva kuti inenge yakusvika more than 2 times normal price inochajiwa nezesa.
Izvi zvinorevei?
Makambani mazhinji anonge akutadza kuzoproduce nekuti makosti wayo haazo hakwanisiza micha. Takaona ine retailer, retail sector, retail supermarket, which I cannot name, on professional ground. Last year, lafurati, nakashandisa maliters 80, yashika 33,000 liters. Asi, magetsi anga achirina mazuva achiiwayo. Takaona rigore rino vashandisa about 3 million liters, kubva pa 37,000 liters. Tikazo hii multiply marema liters yue 3 million liters. Kureva wati supermarket iyi yakashandisa $4.5 million cost yema gets. Yema generator mamakumushanta diesel. Discoveringi marepairs and maintenance yema generators. Saka unita sige profit yacho kana uri kambani. Kumining sector, tuliko nzoguchi, wane manosu zavaka itadu fora $500 million. Saka chini yako nishunguru zanje kuti last year zane PF yako wenda kuma elections ne opposition. Takanzwa kuti president vakavhura wange power station unit 7 unit 8 yanga yagadzwa nemachina. Zvino bara resa yaratara kuti yafa yabuda repairs and maintenance. Kuyazofa sei yakavhurwa last year panenguva negore.
Saka pangagadziriswa sei kuti dambudziko iri ripere nekutiwo iye iri kutiwo rimwe dambudziko nderekuti kukariba hakuna mvura.
Vakainonokera Colgate. Magate has it need a short term plan. Zvinhu zvinoitwa zvinorongwa pane nguva yakareba long-term plan. Magetsi atinawo agadzirwa naSmith muma-1965, 1960, 1940. Saka haungati uri hurumende kati wapinda muhurumende worara nezamo mukana wechiti magetsi haana kwaanoenda. Iyo climate change iri kuuya tiri kuinzwa. Mvura yekukareba inobva kuDRC. Saka nekuti kunzira hakuna mumbero zvakanaka taifanira kungovidzivaka kuti mvura yedu ichapesera yashoma. hatina chitambo juma baka. Saka ari gadiri siki doa handa na utawala parifi. Endi kuti gadiri ni hazi magiezi. Kuti zoti hana magiezi. Tumbo tinakita ona investa chacha. Une mara ya kawana. Tumbo tamuka teta rumbura kanaka. Ilu ni masika awe ya mnumu zimbabu. Hati mbogu ni magiezi. Yotu wa 5 years.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura fari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC nevachangosarudzwa kutungamira nyika vaDonald Trump. Aka ndeke chipiri vaviri ava vachisangana kubva muna 2020. Muna 2016 pavaka sarudzwa kekutanga kutungamira nyika, vaTrump vakaitawo musangano wakadai nevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaBarack Obama. Misangano iyi ndeyekugamuchidzana masimba murunyararo. Mugozeya nezvekukosha kwakaita musangano yakadai, tabata gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvakakoshera yatingati democracy yemuAmerica munomu kuti kanawo maelections apera, president anenge achinzi ari kupinda afa kupindawo achiziva kuti ari kusvika achibatawo office yakasiyawo zvakanaka, and the office inofanirwa iri iyo ichava ichitungamirawo nyikawo zvakanaka. Saka izvi zvinobatsira kuti whatever my institutions angaiva achipresidewa over nava Biden avewo achiacceptawo kuti aiwa pakuya mutungamiri mutsva anovava Trump, and zvinhu zvinobatsirawo zvekare confidence in kubatwa kwenyika nevatungamiri.
Ko iwo mapazi mamwe amataurayo anezenge akushanda sei kubva pari zvino kuenda pachatoreswa mikuva Trump musi wa 20 ndirawo gore rinowe?
America ine matingati mainstitutions akasimba. Saka kusvika vaTrump vazopindawo pachigaro anenge achingoripo. But tinoziva kuti every time mutungamiriwo anenge achiuyawo anouyawo achizoshandurawo atingati vatungamiri vemapazi yayo kuti angave achida kushanda navo here kana kuti anokwawo achida kuappointawo vamwe vake vanyuwani vachave vachifambawo nemapolicies ake senew president. Saka mapazi aya anicharamba aripo, and zvichave zviri zvinhu zvokuti president munyuwani whatever policies vachauya nawo vachangada here kuti vachave vachichinja vanhu vanotungamira mapazi ayo kana kuti vanongovasiya akadaro.
Asi hapazoitawo here matambudziko vamasiye tichitarisa kuti vaTrump vakatosarudzwa kuti vazotungamira nyika kutanga gore rinouya? Sarudzo dzakaitwa musi wa 5 mbudzi, asi vaBiden vanoramba vari muhofisi kusvika musi wa 20 ndira. Hapaite matambudziko apa kuti mumwe anogona kunge akutoita kunge ndiye akutungamira kana kuti?
Izvi zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo reAmerica, and zvinhu zvagara zviripo kwekanguva karipo. Nhango yedu takazoona kuti pamaelections akapfuura apo pakaita senge pakanga pakuda kutasinge pakuda kutadambudzika. But the reason why pachizoita kanguva ikakaka kwekuti panova nenguva yekuti mutungamiri mutsva azouya kana muna January, inyaya yekuti whatever zvaiitwawo nemutungamiri uyo achangobva kumaelections ave achiwind that down, and kana pane mapolicieswo aida kuva achigadziriswawo kuti achipedziswawo ndozvaanenge achiita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa rePodemos muMozambique vaVenancio Mondlane vange vakurudzira vanhu vemunyika yavo nhasi kuti varatidzire nhasi namangwana vachivhara mabhodha. Izvi zvinotevera kugunununa kwevanopikisa kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo vanhu vari pakati pemakumi mana nemakumi mashanu kana kuti between 40 ne50 vaurayiwa kunyanya nemapurisa mukuratidzira kuri kuitika. Asi hurumende yenyika iyi iri kuramba kuti sarudzo dzakabirirwa ichiti vanopikisa havadi kukundwa sarudzo. Nyaya yekuradzira kweMozambique inonziwo iri kukanganisa zvikuru zvinhu mudunhu reSADC kunyanya panyaya dzekutengeserana. Mugozeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Zvino kuna kukanganisa mabasa evanhu nenyaya kuti zvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinokwanisa kungomira kugadzirwa nenyaya yekuti hakuna kwazviri kunotengesewa, vanhu vangomira panzira vasingakwanisi kutambira mhuro yavo, kana kuti makambani anogona kurasikirwa futi nekuti vanhu vakandovangomira vakagara panzvimbo vasina chavari kuita vachibhadharwa vachimira kuti mapoda afurwe. Zvinogona kukanganisa futi zvoupfumi.
Asi semaonero enyu, SADC inokwanisa kugadzirisa here nyaya dzakadai kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzinge dzichifambira pamberi zvakanaka mudunhu?
Hongu ichinhu chinhu chisinganetsi, asi chinhu chanofanira kuti SADC haisati yava nemasimba akawanda kuti vanoti zvavanenge vakataurirana zvavakanyorana pasi vanozviteedzera. Saka naizvozvo hazvizonyatsi kuita kuti vanhu vateedzere mutemo sematevedzero aainofanira kuita.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya dzesarudzo inyaya dzinofanirwa kuitwa pajekerere, dzinofanirwa kuita kuti vanhu vese vave vakasununguka. Ende ndiyo hwaro hwakaita kuti vanhu vakawanda vati vaende kuhondo, vaendera kuhondo kuti vanhu vavhote zviri pachena. Saka naizvozvo vatungamiri veSADC vazhinji vanhu vakarwira nyaya dzevhoti, asi ivo vava muzvigaro. Toona sekuti vazhinji vavo vanongoita masarudzo dziya dzekuti dai ndaita masiya ndaita kuti chingoita sekuti pane zvaitika, asi vanoona vanenge vari kunzi vanenge vachiti pamwe maitiro anenge achiitiwa musarudzo yacho anenge asina kutsarukana. Nokuti kwese kwatinoona kunoitwa sarudzo dzinenge dziri pachena, vanhu vakabutikana vose mativi anenge aenda kumavhoti, masimba anochinjanwa pasina kutaridzira kana kuurayana kwevanhu kana kupondana kunozoitika kana kuputsana nokupisana kwetingati zvivakwa nezvinhu zvinenge zviri munyika. Tingapa muenzaniso wakaita zvakaita kubhutswana nedzimwewo nyika dziri muno muSADC dziri kuradza kuti dziri kutora dziri kuita sarudzo pajekerere.
Dr. Calvin Mudzingiri inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa. Vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare. Musangano wepagore weAfrica Journalism and Media Summit watanga nhasi muHarare uchitarisa nyaya dzekushandiswa kwemishina yechizvino-zvino pamwe nekutarisa nzira dzinoita kuti makambani anoburitsa nhau ararame munguva dzino apo mari iri kunetsa kuwana. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau nevanotungamira masangano anomirira kutorwa nekuburitswa kwenhau vari kupinda mumusangano uyu vachizeya mamiriro akaita zvinhu mukutorwa nekuburitswa kwenhau panguva iyo pava nemishini yechizvino-zvino uye mari dzichinetsa kuwana. Mukuru wemedia center muZimbabwe vaErnest Mudzengi vanoti upfumi hauna kumira zvakanaka munyika nekudaro vatori venhau vave kungoshandiswa kunyangwe nevanoita zvematongerwo enyika kufambisa mashoko asina chokwadi chakazara.
Haizvi mukatarira maita vurombo mumapato kana kuti maorganizations anoita nezvekutora kwenhau nekubudiswa kumashoko, izvi zvakonzera kuti pave nouori. Vatori venhau havachaiti basa ravo nemazvo, havachatevedzeri hwaro huya hunganzi maethics.
Mutungamiriri weAfrica Editors Forum vachechiri Otieno vatiwo kunyange mishini yechizvino-zvino ichiita kuti basa revatori venhau rive nyore haigone kupedza matambudziko ese ari kusanganwa nawo nevatori venhau.
Of course, it doesn't solve all the problems around distribution because there's still those who are not connected. Adaptation is a first key thing. I mean, the African story is the African story.
Hazvipedze matambudziko ese kunyanya takatarisa nyaya yekuti vamwe havasati vave padande mutande. Vatori venhau vanofanira kudzidzawo kushandiswa kwezvinhu izvi nekukasika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, Amai Sandra Mazunga, vati mishini yechizvino-zvino inofanirwa kushandiswa pamwe nekuzivikanwa nemunhu wese.
AI iripo, but not idzike midzi chaiko, kuna na Binga chaiko, kuna mamu community radio station edu, kuna na Chipinge kuchecheche kugarawa. Turikudawo kuti vazivewo, vashandisewo, but now dzinenge data, chinhu chinodhura. Takatarisawo masmartphone, chinhu chinodhura.
Mutori wenhau apindawo mumusangano uyu, Piriti Chavango, atiwo mishini yechizvino-zvino inoshandiswa pamadande mutande iri kuita kuti basa rake rive nyore.
Ende zvinondibatsira pakuti basa rangu rinenge rave nyore, zvinhu zvainditorera pamwe awa ndichiita. Ndakukwanisa kungozviita nemaminesi mashoma-shoma nenyaya yekuti ndakuziva matechnologies nematools ari advanced anondibatsira kuti ndive ndichi.
Rimwe remasangano akaronga musangano uyu reConrad Adenius Tiftang rinoti kutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kwakakosha zvikuru nekuti ndizvo zvinotsigira gutsaruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJennifer Muswere, avo vange vachitarisirwa kutaurawo pamusangano uyu, vaudza Studio 7 kuti vakundikana kuuya pamusangano uyu asi vanotarisirawo kuzotaura mangwana pazuva rekupedzisira. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedinginira rinoti Reinventing Journalism in the Age of Disruption. Sangano reUnited States Aid for International Development, kana kuti USAID, nderimwe remasangano anotsigira musangano uyu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, mobva matifarira kubaya kana kuti kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakaremara vanoti kunyangwe mvura yatotanga kuturuka vari kutadza kuwana mbeu nemafotereza zvakavimbiswa nehurumende nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevakadai ndiamai Gedis Maringire vekwasadza kuchivhu vakaremara makumbo, avo vakati havasati vanyoresa kana kupuwa mbeu nekushaya ruzivo rwechirongwa ichi.
Takandwa vapedza kunyoresa, hatina chatakambotonyorwa kana kuti chatakawana, hapatorina. Kureva kuti ivo ndavari havagoni kutikoshesa, havagoni kutiona kuti tiri vanhuwo. Ivhi ndichirarama neurema hatiri, but pari zvino havagoni kutikoshesa, havagoni kutiona. Ndochokwadi chiripo ichocho, nokuti taipangwadi dero tiri isu tatanga kupiwa first preference, asi hatina nakutonyorwa kwacho, hatitorina.
Vamwe vakaita saamai Memory Masunga vekuwadi 20 kwachii vanoti vari kunzi vatange vachera makomba izvo zvino varemera.
Ndandichikumbirisawo kuti dai waro hurumende yatinzwawo chimo chedu kuti panouya mapresential inputs embeu, zviri kudiwa takazvinzwa, but kwatiri zvinotiremera zviminda zvitatu zvedhigautle boiti apa tine hurema hwakasiyana-siyana, saka zvimunda zvitatu hatimbotozvigoni.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekurima Dr. Angelus Masuka vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo pazvakavambwa vati hapana kusarura.
Ndichitarisa malisti evanhu vari kubatsirwa, ndiri kuona kuti vakaremara ivava vatoriwo muzvirongwa zvepfumvudza intwasa, vakatoita makomba avo. Saka pari kupuhwa vamwe mbeu, kutowanawo mbeu vachitodyara. Kana ari kusara kufukudzwa nehurumende, leaving no one and no place behind.
Asi vanohwira kodzero dzevakaremara musangano redisability, Amalgamation Community Trust kana kuti DACT, vaHenry Chivanga varamba vakamira nerekuti vari kusiyiwa.
Zvazvinotofanira kuita ndezvekutoti vose vakaremara vanenge vakanyogwa kokutanga kuti vomuraini vagova vanovatakuriravo. Tinodavo kurima sezvinongoita vamwe, tinodavo kuwana zvinobva kuhurumende semawaniro anoitawo vamwe. Musatisiya uye musadya zvevapfupi nokureba. Migove yedu ndeyedu, regaiwo yekwatiri.
Vanorwira kodzero dzevakaremara musangano reZimbabwe International Disability Amalgamation Trust ZIDAET uye vari mambo Chimbani Magudu vakavha mugwadi vakurudzira madzimambo nemasabhuku kuti vasaomesere vakaremara nekuti vauye kumisangano yekunyoresa ivo vachivaziva mazita avo mumabhuku avo.
Zvimwe zvezvinhu hatidi kuomeserana tichiti iwo unotoziva kuti munhu uyu agoni kufamba huye kure, womuti huya kune iwo uchingoziva kuti anogara muraini mako. Masabhuku namadzimambo vamiriri vehurumende, saka ndinokurudzira madzimambo namasabhuku ngatiitei zvunhu nopa chimiro tigone kumirira hurumende yedu zvakanaka, nokuti hurumende iri kuita basa rakanaka.
Vachitaura pakupararwa kwechirongwa chepfumvudza kubhowera mwedzi wapera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende ichabatsira mhuri dzinosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu munyika 3.5 million nembeu senzira yekurwisa nzara gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 miriyoni muNigeria vakatarisana nenzara inotyisa. Izvi zvakonzerwa nematambudziko akaita semafashamu emvura, hondo uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeEagle Eye Construction iri muZimbabwe, iyo iri kushanda nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuvakirwa dzimba nezvimwe zvivakwa, kubatsirwa munyaya dzekurima pamwe nekuchengeterwa misha. Muhurukuro yedu yanhasi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wekambani vaAlidi Chipanda, avo vari kutungamirawo zvirongwa zviri kuitwa pamusha pavakufa munangatire, avo vanogara kuBritain.
Vamunangatire chokwadi vari kuBritain, asi vakatipawo basa iroro rekuti tivaitire utungamiri pamaprojects avo, tichivavakira, tichivaitira zvose zvavanoda vasipo. Chikonzero chakaita kuti vatitore isu tivaitire inyaya yekuti isu we are the company inoprovider maservices iwayo.
Vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vanoti vanotya kutanga zvirongwa zvakaita saizvozvi vasipo kumusha ikoko. Imi muri kukwanisa sei kuisa chivimbo muvanhu vakaita savamunangatire?
Ichokwadi, kune vamwe vari kutoitirwa utsotsi zveshuwa, vamwe vari kuitirwa nehama dzavo chaidzo, vabereki vavo chaivo, vamwe vanoitira vana vavo utsinye vangava vari kuBritain, kana vangava vanenge vasipo, kana angava mushandi, kana umwe waangotsvagwawo kunzi amirire kuita izvozvo. Vamwe vanogona kuitwa uchitsotsi chezvakaita saizvozvo. Ndoo matambudziko mazhinji anonyanya kufesana especially kuvanhu vanoitirwa basa vasipo. Asi isu sekambani takaita hwerengedzo yese tikaona kuti nyaya yose kana pasina kuvimbika, pasina kutendeseka, hatina kwatinokwanisa kuenda. Saka takakoshesa chinhu chinonzi trust, kana kuti chatingati kuvimbika. Ndo chinhu chatinoshanda nacho inawa kambani, semashandiro andiri kuita navamunangatire pamaprojects ese amakaona pamasocial platform zvakasiyana-siyana zvose zvebudiro zvamuri kuona.
Zvirongwa zvipi zvamuri kupa kune vari kunze kwenyika vamuri kuitira mabasa kumisha yavo?
Tiri kuprovida kuvakira vanhu dzimba, kuita marenovations, tiri kugadzirawo even madriveway, tiri kuitawo landscape, kudyarawo loni nekugadzirawo kudyara maruva. Zvese zvingada kuitwa kugadzira maplani edzi imba, hatinei nekuti uri kupi, wherever kwaungava uri tinosvika.
Ko, pamusha pavamunangatire mabasa api amuri kubata?
Pane musha wose wavamunangatire pane zvose zvamuri kuona, zvose zvamira, midhuri yamira, mabhucha amira, mafish pond amira, jira urawo ramira, zvinhu zvavo zviri kufamba. Iko zvino tiri kugadzira kuti tikwanise kuvasimudzira main house yatoda kuvasimudzira futi pakati pemusha wavo iwoyo.
Mava nenguva yakareba zvakadii muchishanda navamunangatire?
Kubva January ndopandakatanga kushanda navo kusvika pari zvino tiri kungoshanda mune zvakanaka uye tiri kuramba tichienderera mberi. Vakatomboisawo vamwe vanhu vaida kumbovaitira zvinhu kumasure pati pakanga pazova nemashotikati aiitwa. Isu takazoinda ipapo tikatanga kumutsiridza zvinhu, nazvino tiri kungomutsiridza zvinhu, zvinhu zviri kungofambira mberi.
Tinozwa kuti imi muri kumanejawo zvirongwa zvekurima nekuchengeta nguruve nehuku zviri kuitwa pamusha pavamunangatire. Magara muine ruzivo rwekurima here nechakare?
Ininiwo ndiri murimi pachezvanguwo ndakazvimiririra. Tichibva kuside reconstruction ndagarawo ndiri murimi. Saka vamunangatire vamunoona vari kuitawo zvefarming nei nei, tinee tichitoadvisana kuti murungu apa mamadii kuti mudai, apa mamadii kuti mudai, nekuti iniwo pachezvanguwo ndiri mufarming.
Mashoko apa hamungasiyira vateereri pane nonguva.
Mashoko angu ekupedzisira ndoda kusiyira kuvateereri ndeyekuti misha ngaivakwe. Ungava une manishoni kupi, kungava kunze kwenyika kana kupi kwaungava une musha, asi kwawakazvarirwa kana padzinde kwawakazvarirwa unozongoda kudzoka zvekumusha wakwe uyo, musha wakavakwa.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi?
Vanokwanisa kundibata pafone nhamba dzinoti +263 782 424147, +263 782 424147. Ndofone nhamba dzandinowanikwa idzodzo.
Ava vanga vari mukuru wekambani yeEgo Eye Construction vaalidi Chipanda vari parunare kumadziwa maShonaland Central naJonga Kandemire weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haiwa chinoi magetsi aene ari kunyanya shupa. Ika chinoi kadivika taone kune shiwo magetsi aene ari kunyanya zvowandira one side vanyipa kusheya. Vakuru vekuzizi chinoi havasi kunatsogona kusheya magetsi zvakanaka. Posi tiri kuti pane dzimwe nzvimbo dziri very crucial dzakaita sehospital nedzimwe nzvimbo dzinopambwa mvura kuma water works. Hongu magetsi hafani kushayika ikoko. But kune mamwe malokesheni akafanana nemalokesheni anowanika kunana Brundish neGhana neCherima. Malokesheni ekuti akango anofanira kupiwawo magetsi zvakafanana nemalokesheni ari kupa magetsi akaita sekurengi nekunana Chitambo. Zimbabwe haifaniri kutambura magetsi kudai tine mari yakawanda zvisingaiti. Management bodreses management yarene ngaigadziriswe.
PaStudio 7 tibatsireiwo munyika muno, nyika yeZimbabwe, kuti mamajor city achikuita basa rawo here sekare zvataiziva yekuti munhu kana anonzi anopuwe mutongo nokuti first offender, repeat offender kana kuti the habitual criminal, ngaabviswe musociety ambogarawo. Izvozvi ukaenda kunomangara zvinotangira pamapurisa, unotoona munhu aapamberi pako kudzokera kumba waamangara ushaya kuti zvaperera papi. Ukaende kwamajor city munhu anoita kana kuti makesisi anosvika 2030 echingodzoka maanaye mundi mbavha. Vari kuti tidiko munyika muno hamusinawo here mutemo?
Maswera sei vateereri veStudio 7. Kana chiri chokwadi chiri kutaurwa kunzi kanzuru, kanzuru ndo yakazviita kupunzira vanhu dzimba, ministry of housing isingazii. Kuvhotera sisi vanhu vachachema tinokutaurirai. Dzakuputswa dzimba idzi because vari against dzimba dzisiri pamutemo. Hamufi makatonga tokuudzai chokwadi.
Regai nditaure mashoko ekupedzisira paamerica. Chandakaona hangu pamaelection ekuamerica ndeyekuti vanhu vemuamerica havasati vabvumira kana kuti havasati vatenda kuti mukadzi anogona kuvatungamira panyika yavo, because tinoona kuti makore apfuura vaDonald Trump vakakwikwidzana futi nemukadzi akarohwa, izvozvo vakakwikwidzana futi nemukadzi vakarohwa futi kumaelection. Ndinoona sokuti America haisati yava kuda kutongwa nemukadzi kazhinji kacho. Regai ndidaro muchidimbu. Ndine urombo nezviri kuitika paMozambique. Ngavarambe vakashingirira zvichanaka.
Ndinoda kutaurawo zvangu nenyaya yesadhaka iri kunzi kuda kuzoita musangano wemaelections muno uchichewa namunangagwa. Ndoiyoyo yotunga nyaya yacho. Nyaya yacho inobuda zvakanaka here? Nangagwa ndiye munhu akaba maelections emuZimbabwe, anitoone two times achibira maelections. Ndonzi ndouyawo cheya musangano wesadhaka nekubiwa kwemaelections.
Aiwa tinotenda idzo ipfungwa dzevateereri vedu veStudio 7 dzisinei nesu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Usakanganwe chirongwa cheLive Talk pachataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.